Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo zvita 20 2020 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vafa nechirwere ichi nezuro. World Food Program yopemba mari yekubatsira vanhu mamiriyoni mana nechikafu muZimbabwe. Vakapudzirwa dzimba kubudiriro vokumbira mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti vavabatsire. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevachangosarudzwa kutungamira nyika iyi vaJoe Biden vopesana maonero panyaya yekusorwa kweAmerica neRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vafa nechirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa kuBulawayo mumwe akafa kuMatabeleland South zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi wave mazana matatu ane gumi nevasere kana kuti 318. Vanhu zana nevana kana kuti 104 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 98 vakabatwa nacho munyika zvikuru muHarare neBulawayo. Vamwe vatanhatu vakabatwa nechirwere ichi vachikairi vemarori vakabva kuMozambique. Kusvika pari zvino vabatwa nechirwere ichi vave zviuru gumi nezviviri zvine zana nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 12,151. Vanhu vapora vave zviuru zvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe ane makumi masere nevana kana kuti 9,984 mushure mekunge vanhu makumi mapfumbamwe kana kuti 90 vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete nemazana masere ane makumi mana nemapfumbamwe kana kuti 1849. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.4 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nemasere zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 58,762. Vapora vadarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica yose vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi manomwe nematanhatu kana kuti 76 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine gumi nevatanhatu kana kuti 316,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemasere ane zviuru mazana matanhatu kana kuti 17.6 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mana nematatu kana kuti 43 million. Bazi reUnited Nations rinoona nezvechikafu reWFP raisa chikumbiro cheimwe mari yekubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni mana vatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe zvirukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapera, kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu uye chirwere cheCOVID-19 chapa kuti vakawanda varasikirwe nemabasa. Nyaya yekuoma kwezvinhu iri kuuya hayo apo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti mitengo yezvinhu iri kudzikira. Mumiriri weWFP muZimbabwe amai Francesca Elderman vanoti mari iyi ikasawanikwa nechimbi-chimbi vanhu mamiriyoni mana vanoyaura nenzara isina mukare akamboona. Ongororo yakaitwa nehurumende nemamwe masangano inonzi Zimvac inoti vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matanhatu kana kuti 7.6 million vakatarisana nenzara munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weWFP vaThompson Piri.
Musangano weWorld Food Program uri mushishi kutsvaka mari inogona kukwana mamiriyoni 204 amadhora kuti tigone kubatsira vanhu vanogona kusvika mamiriyoni mana 4 million vari kunetseka kuwana zvokudya munyika yeZimbabwe.
Asiwo vapiri nenyaya yekuti nyika dzakawanda dzinobatsira Zimbabwe dzakaita seAmerica dzatarisana nedambudziko reCOVID-19 zviri nyore here kuti mukwanise kuwana mari?
Vanotibatsira hama dzedu neshamwari dziya dzekuzhe dzinoona kubata kwatinoita munyika dzinosanganisira Zimbabwe nedzimwewo dzakawanda. Vanoonazve kuti mari dzavanenge vatibatsira nadzo imari dzinochengetedza upenyu hongu. Nyika dzakaomerwa kusanganisira nenyika dzinositibatsira nekuda kwedenda reCOVID-19 riri kutarisira kuti rinogona kuita kuti zvinhu zvirambe zvakaoma, mafambiro edzimari anga achinetsa pasi rose. Ishuviro yedu nechikumbiro chedu kuti vachawedzera kutibatsira rubatsiro rwacho rwavanositipa kuti tigone kukunda dambudziko ratwira rezhara mukati meZimbabwe. Ichokwadi, zvinhu zviri kuremera munhu wose, zviri kuremera nyika dzose, asi tinongotarisira kuti vachaona kuti rubetsero rwavo rwakakosha zvakanyanya kuti vatibatsirevo.
Kose muchiti zvinhu zvinonyanyooma muZimbabwe munyaya dzechikafu kubva iko zvino munazvita kusvika muna kurume gore rinoya?
Veruzhinji muZimbabwe ndipo patinenge tichirima, vanhu vanenge vachikanda mbesa dzavo pasi kana mvura dzichinge dzaita zvakanaka. Kuzobvawo munana kurume vanhu vanenge vagona kukohwa vachigona kutora chingava chibage, mananga, nzungu zvinenge zvaitawo muminda yavo. Tinoona isusu kuti kubvawo mwedzi unowana zvita veruzhinji vanenge vasisina chikafu kana goho ravanenge vakawana mumwaka unenge wakapfuura kunana kurume wegore rino. Saka panguva ino ndo pavanoomerwa zvakanyanya.
Mutauriri weWFP vaThompson Piri vanga vari parunare kuGeneva, Switzerland. Vamwe vakaputsirwa dzimba kubudiriro pasi pemushandira pamwe unonzi Tembwe Housing Cooperative vanyora tsamba kumutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti vavabatsire sezvo vari kuti mukanzuro yeHarare maita uori. Vanoti vakanyorawo tsamba kucommission inorwisa nyaya dzeuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC makore maviri apfuura, asi vanoti havana kupindurwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZAC vaJohn Makamure kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vachitaura nevatori venhau gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakati hapana kudzokera kumashure pakupwanywa kwedzimba dzakavakwa zviri kunze kwemutemo panongopera mvura kunaya. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vaEdson Ziboa avo vane makore gumi vari paTembwe pakapwanywa dzimba kubudiriro. Tatanga nekuvabvunza kuti vachiwenga vakapindura here.
Mhindura hatisati taiona, takangosiya tsamba dzedu kumahofisi kwavo. Asi iko zvino izvi mamiriro akaita zvino ndeyekuti vanhu vari kuburitsa chokwadi pachena kuti veTembwe Housing Corp ndo vanhu vanga vakagara pagiraundi kubva 2010 kusvika pachizofoma gurupu re events rangara kuda kupwaneka nzuri rakapwanyisira vanhu. Saka vanhu vari kuvaka izvizvi vanhu vatomisa ma structures futi vachitaura kuti court order yakatipwanyisira isedu kana kanzuri yauda kuti pwanyira ichienda kumatare yunopiwa court order yetembwe.
Asika zvekuti vagare vavake zvakare hazvikonzereri matambudziko nekuti kapanenge pachida kuti pauye nyanzvi kubva kukanzuru kana kuti mainspector kuzoona kuti mavaka zvakanaka here. Hamuzoone here muchingopwanyirwawo zvakare?
Vagare vari kuvaka matembara structure anova ndo akangopwanywa nekanzuru. Vazhinji vari kutaura kuti satina kwekuenda ndodzadza to dzimba dzedu idzodzo. Takamirira kanzuru kuti itire guraisi.
Hurumende kuburikidza nebazi resocial welfare, hurumende kuburikidza nebazi rezvemagariro evanhu yakatiyo vanhu ngavafanoende kunogara kumatende kuZimbabwe grounds uko vachibatsirwa nechikafu. Pane vaenda here kusvika pari zvino?
KumaZimbabwe grounds hapana kana mumwe chete akabvuma kuenda ikoko. Vakaona sekunge vanhu varangana kuti kana vanhu vakange tavatura tavaisa kumaZimbabwe grounds zvoreva kuti kuzodzoka panzvimbo ipapo hapachadzokeki. Saka vanhu vakatayiwa kumaZimbabwe grounds hatidi rubatsiro irworwo. Kana muchida kuti batsira imimi vehurumende tibatsirei tiri pamastand eby nekuti takatreatwa zviri unfair kuti takapwanyirwa necourt order yakanzi events isusu tiri vetembwe.
VaEdson Ziboa vanga vari parunare kubudiriro muHarare. Meya weguta reBindura vaBrian Campbell vanoti vanhu vakawanda varasa tarisiro yekuti mitumbi yevanhu vakadhirikirwa nemugodhi paLandmine pedyo nedhorobha iri ichakwanisa kuburitswa nekuti hapana basa riri kuitwa iko zvino nekuda kwekusagadzikana kwepasi kwakonzerwa nekunaya zvakanyanya kwemvura. Vamwe vanhu vanonzi vave kutoti zviri nani kuti vanhu ava vachingovigwa pavari nekuti hapachina tarisiro. Vanhu vanonzi vari pakati pemakumi matatu nemakumi mana vakadhirikirwa nemugodhi uyu musi wa25 Mbudzi. Asi vamwe vanotiwo mugodhi umu mainge muine vanhu gumi chete. Vari kutungamira basa pamugodhi uyu Injinia Michael Munoda Wafa vanoti basa rakamira nekuti mugodhi wakadhirika zvekuti unogona kuva njodzi kune vari kuedza kuufukunura. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaKembo.
Kureni maine kubva zvakwa ita dambudziko riyeri kuti dona mugodhi nanhasi hakuna zvinhu zvati zvaitika kwakangonyararwa. Vazhinji havachawaniki panzvimbo. Vashomanini vemuBindura ndo vamwewo vanombowanikawo varipo patende apo neapo asi vanhu vazhinji havazvisipo.
Kose maonerenyu chii chiri kupa kuti zvibva zvanetsa kudai kuti vanhu ava vabatsirwe?
Chikonzero takada kuzviona tinoona sekunge kushayikwa kwerubatsiro nzvimbo iyi. Maonero angu ingadai yanga yakaitwa state of emergency disaster taiti pamwe zvaigona kubudirira. Saka nemaonero angu wekuti vaiyamura vana Freda Mine nana team site ndora sekunge vakakundikawo. Saka izvozvo tinoona sekunge ndo zvakonzeresa kuti pashayikewo vanoitawo hanya nekuti vawane kuti vanoita sei panzvimbo.
Asi iko zvino pane ari kuchera here uye ndianani vari panzvimbo iyi pari zvino?
Kuchera kwakambomiswa meshinari iyoyo yakadzoka. Asi mimwe inosanganisira mapambu anga achidhonza mvura akafusirwa aripo pasi. Varikuva varipo panzvimbo mapurisa ndo vari kuwanika varipo vachichengetedza nzvimbo.
Asi semaonero enyuwo imi poitwa sei nemamiriro akaita zvino?
Maonero edu zvaakutongodiwa panzvimbo iyi dai zvaibvira pangoitwa iye yavanoti mass grave zvakangoita sekunzvimbo dzekunaana Chimoyo kuti vanhu vese vongonzwo nzvimbo iyo ratova guva ravo. Asi zvinonetsa apa ndezvekuti vanhu varipo pasi havazivikanwi vamwe vacho kuti ndiani nani kana kuti nhamba vaimbenge vari vangani vose. Saka ndo zvimwe zvinogona kuti netsei nokuti apa kuti tichiti pachine tarisiro yekuti tingawane vamwe vari vapenyu zvinoti netsei.
Meya weguta reBindura vaBrian Campbell vari parunare kuBindura. Direct from Washington, the voice of America. Iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuti vanhu venyika yavo havafanire kunyanya kuvhunduka mashoko ekuti Russia yakashandisa vasori kusora magwaro akakosha mumapazi ehurumende yeAmerica uye mamwe makambani emunyika iyi. Mashoko avaTrump ari kupesana neegurukota ravo rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo, nhengo dzedare reparamende uye masangano evasori muAmerica. Mushure mekumbonyarara kwemazuva akawanda pabuda mashoko ekuti Russia yakasora America, vaTrump vakanyora padandemutande ravo reTwitter vachiti havana chokwadi kuti zvakaitwa neRussia, vachitiwo zvinogona kunge zvakaitwa neChina. Vakatiwo vatori venhau ndivo vari kunyepa. Kusora uku kunonzi kwakatangwa muna kurume. Asi vaTrump vakatiwo vanhu ava vanogona kunge vakasorawo mishina yekuvhota zvakazoita kuti vakundwe musarudzo. Asi vaiona nezvesarudzo havakadzingwa basa navaTrump vaChristopher Krebs varamba zvekuti mishina yekuvhota yakakanganiswa vachiti pose panovhotwa munhu anenge aine bepa rinozoiswa mushina uye mapepa aya aripo. VaKrebs vati zvekuverengwa kwemapepa aya zvakaitwa kuGeorgia, Michigan, Wisconsin neArizona. Saichigaro wezvekusora muSenate vaMarco Rubio vebato ravaTrump remaRepublicans varambawo mashoko avaTrump ekuti Russia hainei nechekuita nekusora uku vachiti inofanira kurangwa zvakakodzera. Kunze kweAmerica, makambani akasorwawo kuCanada, Mexico, Britain, Belgium, Israel neUnited Arab Emirates. Vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vari kushushikana zvikuru nekusorwa kwemapazi ehurumende nemakambani. Vatiwo semutungamiri wenyika havasi kuzoregerera makudo neanokamina panyaya dzekusora America. VaBiden vari kutarisirwa kutora mhiko yekutungamira nyika musi wa20 ndira. Zvakadaro vaBiden vakataurawo parunhare nezuro nemutungamiri wenyika yeMexico vaAndrés Manuel López Obrador nezvekutsvaga nzira dzekushanda wose panyaya yevapoteri vanobva kunyika dzakawanda dzemuCentral America vanodarika neMexico vachipinda muAmerica. VaBiden vanoti vachatorora danho rakasiyana navaTrump panyaya iyi. VaTrump vaiti vapoteri ava vambogara muMexico vakamirira kuti nyaya dzavo dzinzwikwe muAmerica. VaBiden vakaenderera mberi vachiti vapoteri vanofanira kubatwa zvakanaka sezvinotarisirwa nemitemo yakatenderanwa nenyika dzepasi rino. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vapfumbamwe vafa muAfghanistan, vamwe makumi maviri vakakuvara paputika bhambo ranga rakateiwa mumotokari nechinangwa chekuda kuuraya nhengo yedare reparamende yenyika iyi vaKhan Mohammad Wadak muguta guru renyika iyi reKabul. Hapana chikwata chati chatenda kuti ndicho change chateya bhambo iri, kunyange hazvo hurumende iri kufungidzira kuti zvaitwa nechikwata cheTaliban icho chiri kurwisa munyika iyi. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naPio, muimbi wechidiki uyo akambobudisa nziyo inonzi Facha Nengoma. Pio adzoka zvekare nenziyo nyowani inonzi Ampurisa. Ampurisa. Pio, tinomugamuchira muchirongwa. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvenziyo yenyu iyi nyowani, Ampurisa.
Song about zviri kuitika munharaunda yatigere. Tinoona most marriages dziri kuputsikana nyaya yekusava faithful mudzimba kuri kuitika. Ampurisa inobata-bata nyaya idzodzo. kunyanya.
Chii chakakurudzira kuti uimbe nziwe?
Zvekuti ndakaona dzimba dzizhinji dziri kupotsika nenyaya yekuva unfaithful kuri kuitika mudzimba. Saka ndo zvakandikurudzira kuti ndinyore song inonzi Amupurisa.
Epi okazhinji vanhu pavanoimba nziyo dzavo vanenge vane message. Zvii zvamanga muchida kuti vanoteerera nziyo iyi vadzidze?
Chokuti zvichinge zvaitika uye uchinge wazvibata kuti ndo zvaitika, ndo mumwe wako anga achikuchita or something. Pane chawadiscover. Mirishonga isiyo ine answer. Nekuti mirishonga inozopedzisira hasha dzinoku wakasadzikontrola dzinopedzisira dzakusvitsa paextend yekunge uchikomita mhaka okupedzisira wauraya kana munhu kana kuita sei. So you end up wamutirongo. Saka ndozvatodzidzisa kuti aiwa its better kungotambira zviripo then you move on.
Ndaona kakuti video yenziyo iyi yabuda pa YouTube. Tiudzewo zvizere.
Video yave pa YouTube kutaura kuno takairelease nezuro musi wa 19 December. Ya kutaura kuno vese vachanga vachida kuiona vanoenda pa YouTube. It's spelled P-I-Y-O-P-O Amupurisa Sterling ZRP. Saka please ndokumbira rutsigiro rwenyu nekusubscribe kwa YouTube channel yakanzi PIYOPOW. Musubscribe ipapo then mushareawo link kuma pages ese nekuma Facebook and all ma pages nema groups ese kuti shoko risvike kuvanhu vakati wande.
Aiwa, nguva ndiyo yadyana na Pio Peta huru kuredu nekuudza vateereri kuti vanoda kukurukura newe vanokubata sei uye zvavanoda kuteerera music vanofanirwa kuendepi?
Pa YouTube tine chano yedu yakanzi Pio ZW. It's spelled PIYOZW. Kwese neku Instagram, Facebook, neku Twitter, it's the same, it's POZW. Ndokuno nge tichikupa ma updates ikoko kuti zvinyowani zvichateera zvichafamba sei. Then number dzembozha runare dzinowanika pa WhatsApp, it's +263 771 126 102. Ndodzoka zvekare, it's +263 771 126 102. Ndatenda.
Nziyo yapiyo Amupurisa muri Zimbabwe. Nguva ndiyo yadyanana. Regai titore mukana uyu mukutenda Piyo nekupinda muchirongwa. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei pano panhepfenyuro yeStudio 7 nemusi wechipiri pachirongwa The Connection 8 to 9 p.m. muri Zimbabwe. Apo tichange tichipembera nguva yeChristmas tiri tose muri Zimbabwe tichikutandadzai nehurukuro nevaimbi vechidiki vane mukurumbira vanosanganisira Titan uyo akaimba nziyo yakambonetsa zvikurusa naMara Brown mukoko. Saka musakanga nokupinda muchirongwa muri Zimbabwe chipiri 8 to 9 p.m. pano panhepfenyuro yeStudio 7. Anokuendeka nemufaro ndino wenyu Michael muri Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu. Maneru akanaka vatereri ini ndini tanonoka wande. Nasi tirikunzwa ma message enyu amakatumira kune zvechitendero.
Pazvai panhau dzechitendero apindi nemubvunzo pamusoro penhau yevatumwa yaitaurwa. Mufundisi vakanga vachitsanangura nezvayo handina kugona kunzwisisa zvakanaka. Nechikonzero chekuti havana kuisa mavhesi anotsigira kutaura kwavaiita kuti vatumwa chinavo. Tinofarira kuti vafundisi muite muchitaura mavhesi anotsigira kutaura kwamunenge muchiita kuti sezvakanyorwa shoko richiti. Izvozvo ndozvinotiratidza kuti vatumwa tichinavo, nekuti mukangorondedzera bedzi pasina mavhesi achigoni kugamuchirika zvakanaka kutaura kwenyu. Ndinotenda.
Magadi magadi nyongo Studio 7 pane nyaya dzechitendero. Ndinofara zvangu. Ndinoda kutaura pamusoro pemubvunzo kuti asi zvino pachine vatumwa here. Mufundisi akapindura kuti varipo. Inini ndinoti ndinorambirana navo zvishoma, nekuti vanofanira kuti vapatsanure utumwa unenge wakatumwa munhu nemutumwa akatumwa nenzira yeutsotsi. Tizoti utsotsi unenge uchiitika apa zvinhu zvamwari zviri kuitika izvizvi. Toda kuti vanyatsotitsanangurirawo ipapo, bekause zvokuti pachine mutumwa inini muzvaranhasi ndozviramba izvozvo. Inoti vatumwa vakapera vana Johani vana Paurosi ndovimbo kuti ndopa vakapera ipapo.
Fara mukoma tanonoka hwande, fara kwazvo nezvirongwa zvenyu. Every time when I listen to your programs I feel filled by the Holy Spirit.
Magadi mukoma tanonoka hwande, tinokutendai nechirongwa chenyu chamunotipa chakanaka, chinoita kuti vanhu vese tidzidze nezveshoko raMwari, kuti Mwari vanodei uye Mwari vanofara sei kana munhu achiita kuda kwavo. Ndinoda kupindura pashoko rapastor or mufundisi Kapfumvute rekuti Jesu akauya kuzozadzisa. Kuzadzisa hakusi kutapudza, asi kuti kuzadzisa kuzadzisa pane zvakasara. Saka kana vachiti taakutenderwa kudya zvese zvatinoda uye sabata harisisina basa, ndinoda kuti vandipindure pachapta iri kuna vaHebheru chapter 4 verse 9 inotaura iyo nezvesabata, kuti sabata revanhu vamwari, zororo resabata revanhu vamwari richiripo. Ndoda kuti vandipindure kuti pari kurehwa sabata ripi ipapo. Then tinoona isusu kuna Maraki 3 verse 6 inotaura kuti ini ndiri Mwari vasingasanduki. Hatizivi kuti Mwari vanombosanduka here vombopa vanhu mutemo tozovatorera zvemutemo wacho.
Ini zita rangu neitwa Vanze Mbi, ndiri paJoburg apo. Taibo kukumbirayo mumbobata pastor Chiwenga mumbovabvunzwa neevhangeri, timbonzwa vhangeri rechokwadi.
Vavanzembi, tave nenguva tichiedza kubata mufundisi wenyu vaChiwenga, asi tinongopedzisira tataura nevatevedzeri vavo vakaita samufundisi Baloyi. Kana muchikwanisa kuvakumbira kuti vauye pachirongwa, zvingafadza chose, nekuti pane vazhinji semi vanoda kunzwa vachitsanangura mibvunzo yavainavo.
Makadini wahwande, mazuva ranhasi hatichisina shoko rinoti nhume. Chikonzero, kwakaane nhume nhanhatu dzakatumwa naMwari kuunza shoko kuwana vaMwari. Nhume dzechiwanu, nhume dzinoti Adamu, nhume yechipiri Noa, nhume yechitatu Abrahamu, nhume yechina Mozisi, nhume yechishanu David the King, nhume yechitanhatu ndiJohani Mubhabhatidzi. Ndo nhume nhanhatu dzakatumwa mberi naMwari kuti vanhu vazive shoko raMwari. Yamunoti nhume ari Mwari wokupedzisira ndiKristu Jesu, uyo ane mufananidzo waMwari.
Tinotenda vatereri vanotumira maaudio aya ekugovana nevamwe. Tumirai maaudio ane mibvunzo yenyu kana zvamunoda kuzivisa vamwe mune zvechitendero kunhamba dzinoti 001-301-919-8140. Ivai neChristmas yakanaka. Ini ndini tanonoka hwande, sarai zvakanaka.
Tinotenda zvikuru tanonoka wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. uwandu wevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 uri kuramba uchikwira mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vafa nechirwere ichi nezuro. World Food Program yopemha mari yekubatsira vanhu mamiriyoni mana nechikafu muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika atisenda bakuvu.